Jara iri kuya katenga iri daga famba kuba kuamtare kushika kuchivindi kaenda mashinge ndikashika kugweri recently ndishandiro wangu shini asi jara ndakaona hapana pandakaona pangani chiochio pakagutwa jara yatina muzimbabwe yakasimba chiochio ine toda tibise hombe ndindoga kiti nishisha tura kubatikwa ni vama
vamandaza manzwa zataurwa na vaziswa uye umamiru rakaita nyadze nzara za turu kunzwa munyika
aywa icho kwa kuti mvura rwendo runo haina kunge yanaya zvakanaka na izvozvo nzvimbo zhinji hadzina kunge dzawana mvura yekuti vanhu vangakwanise kudyara kana vakanga vadyara zvizhinji zvaakuoma nekuda kwokushayikwa kwemvura vane pavangangonhongawo napo ndevaya vakanga vadyara nemvura yekutanga uyezve vadyara aya anonzi mashort season varieties ndo vangangonhongowo zvishoma asi nyika yese jekerere yakatarisana nenzara asi zvinhu zvatakugara tichitarisira gore negore kuti nekuda kweclimate change zvinhu hazvichanyanyomira mamiriro azvakanga zviri makare saka zvaakudiwa kuti nguva nenguva tigare tichigadzirira kuti ramangwana kana nzara yaita tinobata papi tichabatsira vagari sei kuitira kuti vasafe nenzara chinotifadza ndechekuti mukuru wenyika mushure mokunge vaongororowo semaongorero avari kuita nguva nenguva vari kuti ivo hakuna achafa nenzara ndinodayira kuti vane purani yavainayo yekuti vanhu vagokwanisa kubatsirika nekuti nzara zvechokwadi iriko
vaziswa munowirirana nazvo here zviri kutaurwa navamandaza hanzi mukuru wenyika akati nzara iriko hongu asi vakagadzirira
pane nyaya pakugadzirira hapana gadziriro nyaya yekuti panoita nzara from time to time inozivikanwa muzimbabwe kuti tode mamakore akati kuti tiine maguta mamwe makore akati tiri munzara tiine madhamu akawandisa mamwe achangopedzwa kugadzirirwa matinogadzirirwa makaakazara mvura haasi kushandiswa irrigation is badly don't what percentage yatingati utilized for irrigation purposes tikada kuti isusu vanhu hakuna anofane nzara kutaura asi tiaziziva isusu mumarama tinogara kuti zvinhu zvizhinji kana zvekudya rubatso rwaakuya runosarudzwa vanhu vanosarudzwa according to pati vanhu vanonyorwa according to list yekuti rimuselu here maselu anenge aisabhisha nemusangano saka vanhu vazhinji veruzhinji vachapa nenzara hasati tanzwa gadziriro chimwe chatisati tanzwa ndechekuti masabhi akaitwa here vanhu vezimbabwe vakaa vaakuziva here kuti exactly how many people are affected kana purezidendi vativo tichamita manidzi yemunhu wese hakuna achapa nenzara vane marezezi acho here anokwana normally kana pukapaita nzara yakafana neino kune kutsvakwa international health mwana asinga cheni anofira mubereko
tizwa vamandaza vamandaza hanzi navaziswa nyika ngaingobuda pachena itaure sezvakaitwa nezambia kuti zvinhu zvakaoma munhu kuitira kuti vane rubatsiro kubva kunze tingaona zvichiitika here izvo
vakandemiri chatinofanirwa kutenda ndechekuti kana mukuru wenyika ati hakuna achapa nenzara kureva kuti vane urongwa huripo hungave hwekuenda kumainternational organizations and partners kana dzimwe nyika kuti vabatsirikane mukupa vanhu zvekudya asi ngatizive kuti nyaya yenzara yatiri kutaura nezvayo yauya mumwaka uno mushure mekunge mwaka wapfuura takanga tambokohwawo saka tine pekutangira
vaziswa mataura nyaya yekuti chikamu chiri kupiwa chakatariswa kuti munhu abuda mumba maani munoona here izvi zvichizoitika tichiziva kuti zvikafu chinopiwa nemasangano akaita sana WFP nemamwe anenge achipa rubatsiro
tikuona ndezvekuti izvo aya anopuhwa through government anopuhwa through masabhuku vanopa through mafrend vamastructure avo ndo pane dambudziko ratiri kuona kuti kana zvipuhwa nepart structures kusarudza kuripo kutibatikinda chende kama kutakuta president kuru kukuti haa umuniweche achabatikirwa doshi mre yedu kese kutika umuniweche achabatikirwa especially the main the first responsibility ya president ya ili government kubatikia lana that is also in constitution kuti kana fight against the wadai urimedu hili batikia lana
eti pete chirongo wa mandaza hanzi nyaya chikafu ino pesera ya isu kwa zema tengeru we nyika munoti ne nyayo
sekutaura kwa ita vakuru wandi inawa itari siro yungkuru we nyika kutikujika kwese kuno faru wakupiwa wese wakano chunga miri za mnyika kurewa kutumunu wese awiru waneda mbuziko saka wakano tuma wano faru wakuita cheku tuma kwa wane ngevaitwa na president kana ari sabuku sabuku haasi mkuru we structure msangati mkuru we bukura hano chunga mirira saka hano chunga mirira munu we karima anenda kuzioni anenda kuroma anenda kupine kume hano chunga mirira imomu saka tilukutari sila kuti izo vachati wa masimba ekupachika ngava pese kutumwa kwa vachaitwa ni mkuru we nyika nekuti mkuru wenyika ati hakuna anofa nenzara